Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 8 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Tinokatyamadzwa nemapurisa evanhu zita rati. Nhasi vakutsvaga Promise Mkwananzi semhuka, semhondi iri kunzi izvo ambata kana kuti abatsira achapiwa $1,000.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vanonzi vatiza munyika zvichitevera mubayiro wekuvabata waziviswa nemapurisa.
Tinenge tichitanga panzvimbo inonzi Beria Park muJohannesburg. Ndopatinoungana tichibva ipapo tofamba takananga kuEast Gate tichibuda nenzira yeobservatory tozosvika kuEast Gate kuno consulate.
Mangwanani ano muSouth Africa, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidzira pamusoro pesarudzo zvichitungamirirwa nesangano reProgressive Zimbabweans in South Africa nemamwe masangano.
Sangano reG20 mukugadzirwa kwaro rakagadzirirwa nyaya dzezveupfumi, zvinobata-bata nyaya dzezveupfumi kunyanya-nyanya ndizvo zvanga zvichinyanya kutaurwa mumisangano yeG20 yemakore apfuura. Asi tikona kuti pakupindawo nyaya dzezvemamiriro ekunze.
Vatungamiri venyika dziri mugungano reG20 vari kutarisirwa kuungana nhasi muguta reNew Delhi muIndia mumusangano wavo wegore rino ra2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato guru rinopikisa muZimbabwe reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vanonzi vatiza kubuda munyika mushure mekunge mapurisa azivisa kuti anenge abatsira mapurisa kubata vaMkwananzi nevamwe varume vaviri achapihwa mari inoita chiuru chemadhora ekuAmerica kana kuti $1,000. Vachinyora paX iyo yaimbonzi Twitter, vaMkwananzi vati zvichitevera kunetswa nemapurisa aida kuvasunga, vaona zvakakodzera kuti vabude munyika, vachiti vari kushungurudzwa nemapurisa pamusoro pekutaura chokwadi pamusoro pezvakabuda musarudzo dzemanyepo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe. VaMkwananzi vati vacharamba vachiita basa ravo vari kwavari kusvika nyaya yesarudzo yagadziriswa. VaMkwananzi vanotizve havana mhosva iri mumaoko emapurisa, vachiti nyaya yesarudzo ichagadziriswa nekukurumidza. Tabata umwe wevakafanobata chigaro chomutevedzeri wemutauriri weCCC Dr. Felix Magalela Mafasivanda kuti tunze zvizhinji.
Tinokatyamadzwa nemapurisa evanhu zita rati. Nhasi vakutsvaga Promise Mkwananzi semhuka, semhondi iri kunzi izvo ambata kana kuti abatsira achapiwa $1,000. Asi Mkwananzi kana kuti National Spokesperson weCCC angari munhu ari muno muZimbabwe makore ese, hapana kwaakambotiza. Nyaya dzake dzakubuda nokuti akwidziridzwa kuva mutauriri weCCC. Tinyatsoona kuti zviri kuitwa nemapurisa hazvina kusiyana nezvaitwa nevapambipfumi varungu ana Ian Douglas Smith vaisevenzesa Special Branch kusunga, kuintimidata, kuchisidzira kana kuuraya manationalists. Zvakare tsamba yemapurisa iri kutsvaga Clyde Mashojera naNoel Munhu wepai achinzi vachinzi vari kutsvagwa nemeso makutsvuku. Tiri kutoshama kuti musi wa23 August havazirivo here vakarohwa, sezvo zvinoziva kuti mapurisa anotya kusunga vanhu vezano vakutsvaga vanhu veTripC.
Dr. Svanda, pane zvamuri kunzwa here kubva kumapurisa pamusoro penyaya iyi? Vanodei?
Tine runyerekupe kuti vada kusunga mamembers of parliament 7 vavape mhosva kuti vadzingo muparlamendi kuti vazosara voita zvavanoida neconstitution ofiye zvine CCC yakavhara supermajority. Havana three quarters dzeparlamendi kuti vaite zvavanoda mabasa aJorgina muconstitution. Tiri kukumbira vabereki nemhuri yeZimbabwe kuti ngationgororei, sezvo munoziva kuti ingwe ine vana kana kuti shumba yakakuvara ine chiki. Avanhu takavadyaka, saka muchiona kuti nhasi vari kutsamwa. Sadhaki areva pachena kuti hamuno muZimbabwe hamuna president. Saka zviriwarwadza, nesuwo tichagara tichinetseka nokuti vanoda kupedza vese vanhu vanotaura zvavasingadi.
Saka Dr. Svanda, kana mukwananzi akateerera, munomukurudzira kuti atore nhano ipi?
Isu tiri kufunga kuti nyaya yana mukwananzi ipere nokuti havana mukwananzi. Ngavatsvage loya havo kana vari chizvinzwa voenda kundozvihenda kumapurisa nokuti hapana nyaya. Kungochitidzira kuti mukwananzi arege kuita basa rake, nokuti vari kuziva kuti mukomana ane simba anokwanisa kumotivheta vanhu. Saka tinoti madzishe eZimbabwe nevese vanotonga pazvinzvimbo zvakasiyana siyana ngavanyatsoaprocha kuzano kuti aiwa tiri maZimbabweans. Kusiyana kwepfungwa hazvireve kuti topedzana. Ndiani anoda kutonga makuva maita enyu?
Avo vange vari Dr. Felix Magalala Mafasi Vanda veTripC vari parunare neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutariri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nekuti kwange kwadoka. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvichitungamirirwa nesangano reProgressive Zimbabweans in South Africa nemamwe masangano vari kuratidzira mangwanani ano muJohannesburg, Pretoria neCape Town muSouth Africa. Ngatinzwei umwe wavanokekera kuratidzira uku vaTrust Ndlovu vachitaura pamusoro pechiitiko ichi.
Nhasi tiri kutaridzira tichisimudza zvinyuto zvedu maererano nezvakaitika pasarudzo. Tinenge tichitanga panzvimbo inonzi Beria Park muJohannesburg. Ndopatinoungana tichibva ipapo tofamba takananga kuEastgate tichibuda nenzira yekuObservatory tozosvika kuEastgate kunoConsulate. Tinozviziva kuti consulate basa rayo nderekuita basa rokubatsira yatingati administration, asi ndiyo simbo kana chiratidzo chekuti chehurumende yekuZimbabwe iri muno. Saka kune kuti vanhu vaende kwekure, takasarudza kutinde ipapa tindoratidzira kunyika yose kuti hatisi kufara nezvakaitika pasarudzo. Tichitaridzirawo nyaya dzakawanda wanda dzatichitaura nhasi kuti zvamakaita zvakashata zvakaonekwa nenyika yose. Zvinonyadzisa kuti vanhu vanenge vakatarisirwa kuti vachaita sarudzo dzakachena, ivo vobira, ivo voita zvekumhanyisa vanhu, vachirova vanhu, vachinyima vanhu mabhaloti nguva yakakwana, zvakakonzera kuti tsadziki iti zvakabuda hazvina kubuda nenzira yakanaka.
Mukatiudza zvishomanana pamusoro pesangano renyu.
Sangano redu tinoti isusu chero tiri vanhu vatsigiri veTripC, asi hatisi kuenda sevatsigiri, tiri kuenda sevazvarwa zvekuZimbabwe.
rinoti kuruzhinji rwevanhu vakateerera.
Tiri kuti isizo hatinei kuti uri mutsigiriwe ripi bato, asi kana usina kufara nezvakaitika pasarudzo, tiri kuti nhasi tiri kukurudzira munhu wese ngavuye, munhu wese ngatifambei negwara rokuti tiri kutinoratidzira. Usafara kwedu kwese, ungava uri munhu uri muNGO, civil society, kana kuti vatinavo vekuzapu vangava vemutsvakazi, tiri kuti ngatiendei samacitizen sezvizvarwa zvomuZimbabwe, tichiratidza kunyunyuta kwedu, kusafara nezvakaitika, tichitsigirana nemashoko kana kuti neripoti yakaitiwa nesatiki. Tichiti aiwa zveshuwavo zvavakataura ndizvo zvakaitika, ndo zvatiri kuona, ndo zvatisingadi.
Sangano renyu rinotarisirawo here kusvitsa chichemo charo kuhurumende yeSouth Africa?
Tinotarisira kuzosvitsa zvichemo chedu kuhurumende yeSouth Africa. Munoonawo isusu tingati vai vanonzi grassroots. Tine vatungamiriri vesangano redu vamwe vanenge vakatoindako vakatokutaurirana neANC yacho nehurumende.
Umwe wevanokokera kuratidzira uku vaTrust Ndlovu vari parunhare kuJohannesburg muSouth Africa neStudio 7. Vatungamiri venyika dzine hupfumi hwakasimukira dziri mugungano renyika makumi maviri reG20 vari kutarisirwa kutanga kuungana nhasi muguta reNew Delhi muIndia kumusangano wemazuva maviri wegore rino weG20 Summit 2023 uyo uri kutanga mangwana mugovera uchipera nesvondo. Vatungamiri venyika dzinosanganisira America, Italy, Japan, Russia, Britain, South Africa neTurkey vari kutarisirwa kupinda mumusangano uyu, asi kusavepo kwemutungamiri weChina Xi Jinping kunonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika kuchakanganisa kuzeyiwa kwenyaya dzakakosha dzakaita sekushanduka kwemamiriro ekunze nehondo pakati peRussia neUkraine. Nyaya dzinotarisirwa kuzeyiwa gore rino dzinosanganisira zveupfumi zvakatikomberedza, zvivakwa, budiriro nezvimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Kuti Africa ive nenhengo inomirira muG20 chinhu chakakosha, nekuti zvinopa Africa izwi mukutaurwa kwenyaya dzinenge dzichitaurwa imo mugungano reG20. Zvingange zvakanaka kuti nyika dzinge dzakati wandeiwo, sezvo Africa ine nyika dzakati wandei mudunhu rayo. Zvanga zvichazonaka kuti dai yawana kana vatatu vana vatungamiri venyika vanomirira kuG20, asi zvakatonaka kutoti pane izwi reSouth Africa rinogona kumirira maonero eAfrica panyaya dzinenge dzichitaurwa.
Iro sangano reG20, Professor Mukonza, richiri kungotarisa here zvarakaumbirwa?
Sangano reG20 mukugadzirwa kwaro rakagadzirirwa nyaya dzezveupfumi, zvinobata-bata nyaya dzezveupfumi kunyanya-nyanya ndizvo zvanga zvichinyanya kutaurwa mumisangano yeG20 yemakore apfuura. Asi tiri kuona kuti pakupindawo nyaya dzezvemamiriro ekunze, yatingatiya climate change muchirungu, nyaya dzezveenergy zvanga zvichipindawo, nekuti tikadzitarisa nyaya idzodzo dzine chekuita nezveupfumi. Tinotarisawo nyaya dzezvehondo, ingava hondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine, kuita hondo dziri kuitika muAfrica, nekuti zvese izvozvi zvine zvazvinobata panyaya dzezveupfumi. Saka zvinoda kuongororwa zvichitariswa kunzi zvingamiswe sei kuti zvisakanganise mafambisirwo ezveupfumi epasi rose. Wangu kutaura kwakanaka asa andinya nise kuona angu za shichanya nyaku chinja kunyanyanya panya ye hondo ye Russia ni Ukraine andi tarisire kuti mukupera kumsangana uwe pane zvakanyanya zvino chinja.
Taona wakuti nyika natu dzemu Afrika zaka kokwa uwe kumsangana uwe zaka kosho zaka diizu.
Kudanwa kwe Nigeria, Egypt ne Mauritius kuti dzinge dziriko kumsangano we G20 kunyango zvadzo zvichipinda nekukokwa zvakakosha nekuti zvinowedzera mazwi Afrika pamusangano iwoyo zvinobatsira kuti Afrika ive neudzamu pane zvichaturwa ikoko kunze kwekungoti kungova neSouth Africa yega yega. Iye zvinezvi kuchaita mazwi anobva kunyika dzimwe nhatu, South Africa yaita yeChina. Saka izvozvo zvinobatsira kuti vamiriri venyika idzodzo vagone kupawo maonero avo vachipa maonero achinge achibva kudunhu reAfrica. Saka zvakakosha kuti pati wandei vamiriri vanenge vachibva kuAfrica vanoenda kunotaura pazvinhano zvakaita seizvozvi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo Rick Mnyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Vachinyora paX iyo yaimbonzi Twitter vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika Dr. Thokozani Kupe vanoti chirwere chegomarara chavadzokera zvakare. Muna 2011 Dr. Kupe vakarapiwa chirwere ichi chikaita sechapera asi nezuro vakazivisa kuti chavadzokera zvakare. Vanhu vazhinji vari kuvanyorera vachivakurudzira nekuvasimbaradza kuti varwise denda iri sezvavakamboita. MuNewsday mune nyaya inoti ongororo yakaitwa nehurumende inoratidza kuti mamiriro enyaya dzezveupfumi kuri kukonzera uwandu hwevanasikana vari kuita nhumbu vamwe vavo vasati vabva zero. Ongororo iyi yakaitwa nebazi rinoona nezveutano nevana rakabatana neUNICEF pamwe neUNESCO. MuNewsday makare bato reZANU-PF riri kuramba mashoko ekuti rakapa chioko muhomwe kumunyori mukuru webato reAfrican National Congress vaFikile Mbalula kuti vataure vachitsigira bato reZANU-PF uye kuti vashandire kuti sangano reSADC ritaure kuti sarudzo dzichangoitwa muZimbabwe dzakanga dzakachena. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti kutora mhiko kwekuva nhengo dzeparamende kwakaitwa nezuro nenhengo dzavo hakurevi kuti TCC inobvuma kuti vaEmmerson Mnangagwa vakakunda musarudzo. TCC yakanga yamboratidza kuti nhengo dzaro hadzitori mhiko senzira yokuratidza kuti vaMnangagwa havana kukunda musarudzo. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukasi Studio 7 ndipurei munyaruwa paSouth Africa apo ndoda kutaurawo nyaya pamusoro pamukomo wangu wamavhaza. Vamavhaza vada kunyepera kutonga vakangwara. Vamavhaza musafunge kuti ZANU-PF icharamba ichitonga kusvika narini mazwero wamavhaza. Zvichachinja vamavhaza, muchashaya kana pekuhwanda wamavhaza. Mavhaza, sunga muromo wako, usunga cheku cheku. Usaitonge ndiwe wega unokwanisa kutaura mavhaza.
Ini ndokumbira kubvunza ino kuti kose makanzuro nema MPs akupikiswa miko uye nani, nekuti chimiro chiripo hapana kamukuru wenyika urikufana kuti pari zvino apikise kana kuti ati makanzuro nema MPs aise mhiko dzavo, ndiana ari kuzviita izvo? Ko zvadini kumbomiriwa tuono kuti chii chinoitika pasaita munhu anoita kuti atinoti ndiye chai chai anopa anoita kuti makanzu asina nema MP ape miko zvingazvimbomiriwa izvo kuti zvikaramba zvichiinda kudai so zvichireva kuti ivavo vacho vari kutopa mhiko dzachona ivavo ndo vanozviita vakuru ngazvimbomirwa izvo hama dzangu.
Studio 7, Studio 7, Magadi, Magadi, Vashamarari, aiwa inini ndo simba. Mrs. C, Chivasa, Shekari, Ndazoka, aiwa inzwanya iripano. Inini ndo zwa kufara ka inini. Kana shindu, wanachikoro wa zingwa, kuchikoro wa kuzingwa, nefesi dhera kufra kwa chikoro wa chizingwa, aiwa sinona kiza. Eka, anditi iba idha ma chicken ini, tunawora ma chicken ini, alikuwa baka rele school fees la nababu. Kutawora kuno inini ka, wangu takato patarira chicken inda nisi iko and the dream feels triple C akaterira. Aiwa nga wadzigwe. Nga wadzigwe wata zisa, don't maone kakuma kwa sanuki ya vyama wanuda iyo hii. Wadzingwa, first day of the opening, wadzingwa. Aiwa sinona kita ishi. Chicken ini, ne pepsi, cha patarira school fees na imi mazano. Aiwa ndafara.
Hey, Magadi, Magadi, ipa studio 7 napo. Indi nobuwa kumashingu. Kubikita. Na uya tse kuchema na yonde kutima elections. Aka mirihwa. Vanwe uno kubikita vaita basa rekugariru. Vachinyoru wa mazita padivu. Kusika vanu wazoti. Chichiri kuitika. Vanu vachinyoru wa mazita. Isusa atina kufara naso. Kutunga miri wenyika ngaombomba. Kutonge uvangwe. Kwete kutipaya unakuruwa hondo. Baba wake wewe upa wakaruwa honde kwenye. Tinoto dao kutonzivu. Tinoda change mnika. Tinoda rufunungu mnika muna umu. Kwete kukurati chitamburu. Aizo shati shiki.
Mungu tukune awo. Warukuta hanti waneshe kuita inga wasa hindi. Awasi yesu waneshe kuita. Mama atitua orina shukuita. Shukuita chate isu watina. Mabasa chayu chayu watina. Musafu mba tukita hausu kiroza. Chii basa binuna kiti chayi. Basa yuta hausike rafuna kiti. Arke mbona kiti za mchuse. Asine kudau kuti ndo njike aje shairi. Feta sei, tongo gara ere. Ene kana chingeta gara kwa ishu. Tuno chiti. Apana. Wanro dao fake. Wada enda kuchukoro. Saka wano wapeli wano wacho. Kana kuchukoro ofo. Orisa ane kuti amewa. Inini janisina kuziza amewa wacho. Niwa na mka wacha dizuni kudau kuti nga enge kawa miro. Ayo, chuzo sisi tatuwe muda kunzikwenyika. Kunzikwenyika tuto muda. Kiyo waruto ratanzi, kana uwa wana kabasa kakuka ninka watu wana. Kana uwa wana mwendele. Kana chuna resuriku kubatira yu. Nemuri yako sikwende ikara. Kati sasika paku woma futi pekutu tichiru maria kisepesira wakuishaya. Nangwaru kunzikwenyika uchito tumira wabeli kwa omari. Yuo wangu gara. Minye kutu. Unasapata zanipiru. Unasapata zanipiru ameno dufungwa zao zakaita sii. Ameno zakaita sii fungwa zao izuzuzu. Anishuku siva. Bae, kurukuti chese tamboshi nja fungwa zeduka. Fungwa zedede chese tamboshi nja. Ndewana inge mechibudira chese chesu. Kubudira kana wachita msoshi nkwa pinda mwa. Pasi nikuda wakuti ora iti wakazi. Vega, wakazi gato. Hatu afi wari ndoto wakwa nsao kuita. Asenda kuti kuna president wedu aneso nchamisa. Please, tambaye makadzvanya ipapo. Gore rino rifando mbopera munhu yeye aka ari popapo popapo. Ari president. Asito mboiti. Sina nake azoro. Unotipedzera tena.
Maswira mamukama mukase pa studio 7 apa aizwa mutanzwa. Ya nokutaura ndinga ratove gore. Taura pa studio 7 pasina paono monzwa kana voice note yake onenge akamboisa. Pasina kana voice note yake. Zvakupesa nguva takageza neguka munyame. Kana kuti zvatinotaura zvina ayayo zvina pointa zvina chirebo. Ndosaka pamwe tisingabudiwo. Kubvari natopera gore zve.
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri kwestudio 7 dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Danu rakatorwa nehurumende yakafana kubata utongi munyika yeMali rekuvhara ofisi yeUnited Nations Multi Integrated Stabilization Mission muMali kana MINUSMA yatotanga kukonzera mirizhonga munzvimbo iyi. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Thomas Greenfield vanoti vari kuvhundutswa nekutangazve kwekushungurudzwa kwevagari vekuchamhembe kwenyika yeMali, kusanganisira nekuchikora kwechibvumirano chekumisa hondo pamazuva anoti 11 ne12 mumwedzi wanyamavhuvhu. Vanoti pakava nekunetsana kunzvimbo yeBearcamp uye nekurwiswa kwakazotevera kwechikwata cheMINUSMA musi wanyamavhuvhu 13. Pamusoro pezvo, kubviswa kweMINUSMA kunokanganisa mubatanidzwa yepasi rose kuti igone kuchengetedza vagari kubva mukuzvidzivirira nevanopfurikidza mwero vanotungamirwa nevarwi veWagner Group vari kukonzera kusachengeteka kukuru munyika. Ambassador Thomas Greenfield vanoti vanotenda zvikuru zviri kuitwa nevarume nemadzimai vemunzvimbo yeMINUSMA. Vakati vanotenda zvakare mauto nenyika dziri kupa mapurisa nekuzvipira kwavo kurunyararo muMali vakatarisana nenjodzi huru. Uye tinoshora zvakasimba kurwisana kusina musoro kwevanochengetedza runyararo, izvo zvinogona kudzorera kumashure makore ekufambira mberi kune runyararo nekugadzikana. Vakadaro amai Greenfield vachiti zvakare vanhu veMali vanokodzera kuva nerunyararo. Ambassador Thomas Greenfield vanotizve kusagadzikana kwaizovhura mikova yeJNIM neICE Sahel kuti vaparadzire pfungwa dzavo uye kupeshedzera kusagadzikana. Hurumende yeMali yeshanduko nemapoka ane zvombo akanyorerana chibvumirano pamwe neUnited Nations vanofanirwa kuratidza kuzvipira kwakamutsidzirwa kuAlgiers Accord. Vakakurudzira Ambassador Thomas Greenfield vachiti chibvumirano ichi chinoramba chichimirira mukana wakanakisa werunyararo rusingaperi uye kugadzikana muMali. Amai Greenfield vanoti zviri nyore uye vachadaidza mapato ese akanyorerana chibvumirano kuti atangezve kushanda pamwe neInternational Mediation. United States inokurudzira mapato kuti agadzirise kusawirirana kwao kuburikidza nenaurirano neMINUSMA, sezvo mamiriro ezvinhu achikura achiwedzera kushanduka. Kutamiswa uku kunofanirwa kukoshesa kuchengetedzwa nekuchengeteka kwevanochengetedza runyararo. Ambassador Thomas Greenfield vakayeuchidza vakuru veshanduko kuti chibvumirano chemauto nezvisungo zvavo zvinovimbisa rusununguko rweMINUSMA yekufamba muMali yose. Vakati chibvumirano ichi chinoramba chichishanda kusvika chinhu chekupedzisira chemishoni chaenda. Vatungamiri veMali vane mukana wekuvaka pamusoro penhaka yeMINUSMA uye kuzvipira zvakare kunaurirano dzekugadzirisa kusawirirana pane mhirizhonga. Ambassador Thomas Greenfield vakakurudzira vese vekuMali kuti vasarudze nzira yerunyararo. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica uye maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvongo yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vanonzi vatiza munyika zvichitevera mubayiro wekuvabata waziviswa nemapurisa. Mangwanani ano muSouth Africa, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidzira pamusoro pesarudzo zvichitungamirwa nesangano reProgressive Zimbabweans in South Africa nemamwe masangano. Vatungamiri venyika dziri mugungano reG20 vari kutarisirwa kuungana nhasi muguta reNew Delhi muIndia mumusangano wavo wegore rino ra2023. tashika kumagumo chirongwa chedu chanasi iva inisu zvakare manero anasi apo tichikupai zvezimwe nhau ndiri muwashington dc ndine tanono kawande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele.